ndizvo zvopatanga tichiratidzira tava mumacheke tichangodarike film session yemumacheketo waDharare. Taapproachwa nevanoitwa inspector Murombo vachitiwo vatumwa naDisco Marondera vanoitwa vanewengu kuti vatimise kuti tiite caravan match yemasalaries yatiri kuita kubva musekande yapera kuti tichienda kuHarare.
Vasungirwei vamwe venyu?
Parizvino hatisati tawana yatingati allegation yapuhwa against them, asi kuti vangobatwa vakanzi ngavauye kupolice station pamacheke mushure mechinguva vazonzi vatakurwe vaende kumarondera.
Sangano renyu riri kutora sei pane zvaitika kune vamwe venyu?
Ratidzira tichi kuta iri pamutemo. Takaita notification kumapurisa ekumanikaland neekumash ikoko. Saka tazoshamisika tichinzi tiuye kuzodavira kumapurisa, asi kubva patakabva kwamutare hatina kuita dambudziko reintersection yemapurisa. Asi zviri pamutemo zvatiri kuita nekuti takaita notification kumapurisa sezvinotarisirwa, uye according to constitution yedu section 59 constitution of Zimbabwe munhu wese ane kodzero yekuratidzira.
Mava nemagweta here ari kubatsira vamwenyu vasungwa?
Parizvino tiri kutarisira magweta kuti angangosvika anytime from now. Taaudza veZimbabwe Human Rights ndo vari kutitumira magweta.
Vanhu vangani vasungwa nemapurisa?
Parizvino tatorerwa vadzidziswa vanokwana kuita 9 kusanganisira pakati pavo pana president wedu waObert Masaraure nasecretary general wedu vaRobson Cherry.
Imi muri kunzwa sei nekusungwa kwaitwa vamwe venyu?
Kusungwa kwaita vamwe wedu kunotaridza kuti hurumende yakutida kuda kuti tiizira kuti tigare pasi, asi tine nhunha dzatida kuti dzisvike kumberi.
Muri kureva here kuti mucharamba muchifora kuenda kuHarare iwo mapurisa achiti izvo zvamuri kuita zvisi pamutemo?
Isu nemapepa atinawo tiri kuziva kuti zvatiri kuita zviri pamutemo. Tichamirira chete kuti vapruve maybe through the courts kuti nei vasi vazvi pamutemo, but zvaitwa zvinofanira kuitwa zvenotification takaita. Saka isu tiri kuti zvatiri kuita zviri pamutemo.
Munganyatsotsanangurira vateereri kuti chinangwa chenyu chekufora kubva kwamutare muchienda kuHarare ndechei?
Chinangwa chedu chekufora kubva kwamutare kuenda kuHarare chiri pachena. Kubva musekutanga takanga tichingori clear kuti tiroda kutaurira hurumende through vamutuli kuti tiri kudawo masalaries edu in US dollars nebonus redu rakakwana. Sekuwirirana kwatakaita muna 2012 kuti we are going to be paid in US dollars ndo zvatiri kungotaura chete.
Hurumende yati yakupa here mhinduro pazvichemo zvenyu zvamuri kutaura izvi?
Hatisati tapiwa mhinduro pazvichemo zvatataura. Tatinekarisirei kuti musechitatu tichasvika kuHarare toenda paofisi pavamutuli tonovapa nhunha dzedu.
Mungave here nemashoko amunodwa kuti vateereri vanyatsonzwisisa kana kuziva?
Chokwadi, mashoko anoda kuzivisa vese kubva vari kumarondera ndiri kungoti huyai mubatana nesu vadzidzisi tichienda kuHarare tichienda kunozivisa vamutuli kuti tiri kudawo mari nemaus dollars. Musatyizirwe nezviri kuita mapurisa, tiri kuda kuti vatambire zvichemo zvedu kwete kutichidziya.